Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kurume 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaive nhengo yeCCC muzvare mo Blessing Ali vanoradzikwa kuchitungwiza nhasi mushure menguva ingada kusvika makore maviri vapondwa. Chikwata cheZimbabwe chiri kuenda kunomirira nyika kumakundano eAll Africa Games. Choonekana neveruzhinji munyika chakananga kuAccra kuGhana uko chiri kutarisira kunokohwa mamenduru. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vaungana kuchitungwiza nhasi uko kwaradzikwa vaive nhengo yebato reCCC muzvare mo Blessing Ali mushure memakore anoda kusvika maviri vapondwa naPius Jamba anove nhengo yebato reZANU PF. Jamba akatotongerwa kugara mujeri kwemakore makumi matatu. Vachitaura pakuvigwa kwemwana vavo, baba vamuzvare mo Blessing vaJimmy Ali vati vanotenda kuti vakwanisa kuzoviga mwana vavo, vachiti vakanga vasingafungi kuti achiriko vachitarisa kureba kwenguva kubva ashaya. Gweta remhuri yekwaAli vari vaimbovemiriri weZengeza West muParamende vaJob Scala vatiwo rufu rwamuzvare mo Blessing runofanirwa kuve chidzidzo chekuti vanhu havafanirwe kuurayirana zvematongerwo enyika. Pamboitiko wokurwisana kwevanhu vanga vachizviti vatsigiri vevaimbo vemutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa nevamwe vanga vachiti vatsigiri vavasikala. Muzvare Ali vakanonoka kuvigwa mhuri ichiti inoda kutanga yamirira vaJob Scala kubuda kwavo mujeri ava vakatorawo nguva ingada kusvika makore maviri vari muhusungwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urai Zembe, kuti tinzwewo maonero avo.
Tinozvitenda kuti musikana uyu wazoradzikwa mutumbi wake nendava yekuti izvo varidzi vemhuri vanga vachiti vanomirira kubuda kwavasikala mujere. Zvino vasikala zvavabuda vakakumitidza pakuradzikwa kwake sandivo mumiriri womushakabvu matare havapenyu. Saka tinozvitenda kuti chikamu ichochi chadarika uye waradzikwa hake musikana uyu sezvatinotarisira patsika dzedu. Kuvigana kwedu kune chimiro ndokwazoitika. Saka tinozvitenda.
Tichionawo gakava rakanga riripo raita kuti vatore makore angada kusvika maviri muzvare Ali vasati varadzikwa, rinopawo chimiro chakadii mukuremekedza vanenge vashaya?
Haripi chimiro kwacho vaJonga. Tsika yedu yakadarikwa zvisingabviri navatungamiri vehurumende yomuno veZANU PF vakadarika tsika. Taitotarisa kuti kudzimwe nguva madzimambo aikwanisa kuvadudzira. Zvamaita izvi hazvisizvo, asi madzimambo haana kukwanisa kutaura. Asi ndakamirira tsika norudzi inoti zvahazvisirizvo, zvisina kufanira kuti mutumbi womwana iwoyo wakanga wagurwa-gurwa uchengetedzwe muimba yorunyararo inonzi mochari. Hazvo zvatinotarisira murudzi rwedu. Saka ndinodavira kuti hazvichahurudzurwi zvakare zvichiitwa nehurumende, nekuti hurumende inenge ichifanira kumirira vanhu netsika dzavanhu mukuchengetedza hama dzedu dzinenge dzaparara.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party, Dr. Urai Zembe, vari parunhare muHarare neStudio 7. Chikwata chinoti chiri kumirira vaimbove mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa icho chiri kutenderera nenyika chichinzwa pfungwa dzevanhu pakuti remangwana roitwa sei chinoti nezuro chakanga chiri kuLupane mudunhu reMatevelerland North uko chinoti chakaudza veruzhinji nezvinotarisirwa kuti zvinhu zvigadzirisike munyika. Chikwata ichi chinoti chasangana nevanhu veZimbabwe mumatunhu mapfumbamwe emunyika uye mangwana chiri kutarisira kusangana nevagari vemudunhu reMatevelerland South vari kugwanda. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemisangano iyi, tabata murongi wemisangano iyi vaAmos Chibaya.
Matebelen North no province yechinai tatenderera nyika yose tichitsanangurira vanhu maringe nechimiro chinofambira tikuita mamiriro akaita zvuno kuti tiri kubva kupi tiri papi tikuenda kupi. Saka muchidimbo ndingati takatambirwa chose nemhuri yese yeMatebelen North.
Ishoko ripi ramuri kufamba naro mukutendera kwamuri kuita nematunhu uku?
Shoko guru ratofamba naro mukoma Jonga nderekuti chokutanga pakaitwa sarudzo 23 August 2023 hadzina kufamba nemazvo zvakabiridzigwa zvemhando yepamusoro zvakaonekwa nevese vakauya kuzoona sarudzo vanosanganisira SADC, Commonwealth, AU, EU, Katasenda vakati muZimbabwe hamuna sarudzo yaitwa. Naizvozvo tinokurudzira vanhu veZimbabwe kuti muno munyika munofanira kuti munge muchiitwa sarudzo patsva dziri pachena. Asi kuti sarudzo dzinge dzichiitwa izvi vanodiwa nhau yani. Kechipiri tiri kuudzazve vanhu veZimbabwe patikufunga kwese kuti baba vatamisa vakasiya bato reCCC asi havana kusiya zvematongerwo enyika. Vari kushanda namasitizen, vari kushanda nezvidzvarwa zveZimbabwe kuti tiwane shanduko munyika yeZimbabwe, tiwane hurumende yeguta zhinji, tiwane hurumende yevanhu.
Saka panozoita sei kuti vachamisa vataurirane navamunangagwa tichiona kuti vachamisa vakabuda mubato reCCC rinoyo rakakwikwidza musarudzo dzamuri kuti vakakunda idzi?
Vanhu havavhoteri bato mukoma Jonga, vanhu vanovhotera munhu, vanhu vanovhotera muzodziwa waMwari. Saka vatamisa varipo ende ndoo kandidheti yemacitizens eZimbabwe vane ruramiro kugara pasi semunhu akakondesta maelection kugara pasi namunangagwa kuti aiwa ngatitaurira nei kuti sarudzo dzomuno muZimbabwe dzisava nepopoto, pasava nemvongwa mupopoto, pasava nogakava. Ngatiurira nei kuti dzofambiswa sei.
Ramangwana muri kutarisira kupinda dunhu ripi neurongwa hwenyu ihwohwo?
Chirongwa chedu chekutanga chokufambira maprovinsi edu ose ari gumi tichachipeta muzuva ramangwana tiri munzvimbo mudunhu reGwanda kuMatebelen South kwatasangana nemacitizens ese.
Vanga vari murongi vegungano rekusangana nevana veZimbabwe vaAmos Chibaya vari parunhare mugweru nestudio 7.
The Voice of America.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi tiine hurukuro namuzvare Loveness Dliwayo Mutsaha veGolden Touch Events vari kuchachacha kuChipinge. Aiwa, tinotenda zvikuru. Nhasi tati tinzwe mabasa amuri kubata nekambani yenyu yeGolden Touch kuti zvii zvamunee muchiita.
Golden Touch kwedu tinonyanya kubata madecorations emuchato, magraduation, mabirthday parties nemaroro adzoko ako mazuva ano aya ari kupisa. Tinenge tichishongedza panzvimbo panenge paida kuitikira chiitiko chacho, kana uri muchato kana ari maroro toshongedza panzvimbo yacho.
Iyi kambani yemadzimai here kana kuti mune vamwe vanhurume varimo mukati?
Pari zvino tiri kushanda tiri madzimai.
Muri madzimai mangani?
Tiri madzimai po. Ichiri kutanga kambani yacho haisati yanatsa kukura chaiko chaiko. Ndinoshanda nemumwe muzvara anonzi Nyaradzo Manjira, then mumwe anonzi Michel Maputire naNeli Gwenzi.
Mabasa muri kuawana zvakadii yekuti munge muchiita izvi tichiona kuti mitambo yakaita semichato mapati nemaroora hachisi chinhu chinoitika nguva dzakawanda kana kuti mwedzi wega wega
pari zvino ndokunga nekuoma kuri kuita zvinhu nzara nzara izva zvakatizii asi pane vakapromisa munana exo imomo anenge awanda mabasa pane vari kudhuka dhuka saka totasiwa kuti exo tichienda mberi kudai zvinenge zvavanani
mataura imi kuti muri kambani ichiri kutanga tinoziva kuti panobuda mwana mazino anotovaiwa nekubuda kwemazino zvichimuchemedza matambudziko apa amuri kusanganawo nawo mukusimukira kwamuri kuedza kuti munge muchiita
matambudziko atiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho pamunoshedzwa patinoenda kumadheko zvinhu zvatinonzii tiri kuda zvinhu vainyatenge tisati tava nazvo saka unenge wakutoita zvekuhaya kuti uone kusanganisa zvinhu zvaunenge wanzi tiri kuda panzvimbo
ko panyaya dzemihoro tinonzwa vamwe vachichemawo kuti mamwe mabasa atinoita tinozonetseka kubhadharwa nezvimwe zvakadaro ukada kuti unge uchiwira mari dzako zvikuru uri munhukadzi vamwe vavada kutoshandisa chisimba muri kusanganawo here nematambudziko akadaro
pari zvino asati ndasangana nawo asiti kuchema chema vanhu ukachadza mari yavo unenge wataura kuchema chema ndokwakawanda basa rachina vanhu vanonyaya kuritarisira pasi nzvimbo kwatiri kunoku harisati harisati vakatotarisirwa sezvatinoita mumatauni
saka munee muchishandira muri mumaruwa here iko kuchecheche uku kana kuti munee muchishandira muri pagrowth point kana papi
tiri mugrowth point hatitokora chitobuda kune dzimwe nzvimbo dzakatitenderedza
ii basa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti zvinhu zvamakazongoti semadzimai regai tisunge tibudewo neizvi
hai basa ratakangoti semadzimai hatingamiriri mari yababa chete regai tichadewo zvemaoko zvatinokwanisa kuitawo kuti tiwane kubatsirana pakurarama
touyawo kunyaya dzekubatsirwa mati maonawo here rubatsiro
hatisati tawana taitokumbira kudai zvaitobvira tatowanawo rubatsiro rwero rwekuti tikwanise kusimudzirwawo sevanhu vakangotanga
maane nguva yakadii matanga kambani
ane 2 years
vanoda kukubatai segolden touch vanokubatai papi
vanondibata panhamba +263 776 065 949
dzokororai zvakare nhamba
+263 776 065 949 vukukuungo kwachecheche
aiwa tinotenda zvikuru muzvare zhiwayo mutsapinda kwamaita muchirongwa nhasi
tinokutenda iyo nekuonekawo ndichingopindawo muchirongwa chenyu
manga makateerera kuhurukuro yedu yataita namuzvare Loveness Zviwayo Mutsaa veGolden Touch Events vari parunare kuchachacha kuchipinge nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tichitaura pamusoro penzara inonzi yapfunya chisero munyika tiine hurukuro naishe Nembire vaclemens Nembire vedunhu remount darwin kumashanaland central
ndinotenda zvikuru vajongaka ndemiri handingatange hangu kuti ndipupure kuti zvinhu zvati zvasvika pakunyanya kushata hungu zuva riri kurova zvakanyanyisa asi tichine tarisiro zvakanyanya hatingarasembere kuno kufirwa tichinotarisira yakanyanyisa kuti musiki nevari kunyika dzimu neimwe nguva panguva pfupipfupi anogona kuti kozomorera mvura yobva yanaya. Hungu chibau chakatsva munyika yese. Handingataure ndiri kudiri hurumende nekuti handitaurire nyaya dzezvekurima kuhurumende, asi mudunhu mangu mafambiro andiri kuita zuva rarova chaizvo zvakanyanyisa zvekuti takaramba takadai goho redu vajonga kandemiri rinogona kudzikira chaizvo. Asi urongwa hwakatinyanyei chaizvo hwakasimba hwekuti chibage chirimo munyika, mastrategic grand reserve arimo, nedaira kubiro hurumende vanoona zvekuita nekuti nguva zhinji muri muZimbabwe kashoma kuti tiparare nenzara. Zvinhu zvinogadzirika vajonga kandemiri.
Mati hurumende ine urongwa hwestrategic grains, kokudivi kwenyuwe imi saishe nembire zviye zvamwakachengeterawo vanhu vedunhu renyu munguva yenzara yakadai?
Isisu tine minda yedu yemazunde vajonga kandemiri. Minda yedu yemazunde mukomberano wachuma chemuzukuru hatichanyanyoirima zvakanyanyisa. Tinoita apo nepapo, asi tine zvatinoita kuti kana nyadenga vatikomborera tinogara pasi semhuri yemanembire, tounganidza tumagokoro twedu tunochengetwa patinenge tati pana padunhu kuitira vaye vakafirwa vanorarama neutachiona weHIV nende AIDS, vanana musharukwa chembere dzedu vamudhodhi. Tinozovapawo magokoro tichifamba tichidaro kuitira kuti vabatsirike, vozobatsirwa kare nevekusocial welfare vachibatsirika. Kunouyo zvakare World Vision vachinyora vachitarisawo kuti dunhu iri rakamira rakaita sei. Kana vaona zvakakodzera rinogona kupinda, asi kune vanoita izvozvo. Isichiwo tiri kudii redu remazunge kwatinobata tiri vajomba kamenyii.
Kune vamwe vari kuti dai varimi vachiteera kurudziro yekuti varime mbesa diki dzakaita semasmall grains muchirungu, zviyo, mhunga, mapfunde nezvimwe, dzimwe nguva dai dambudziko renzara richireruka. Munoti iwo
idanga nyanyonakisayo zvikuru zvekuti goro rino zvakatoitika izvozvo. Kune urongwa hwakauya neada vakauya vakauya neurongwa hwekuti vanhu vakarima mapfunde vakakwanisa kurima mapfunde, asi dambudziko nderekuti vamwe vakarima hachina kuzonyatsomera zvakanaka nokuti kwakabva kwarova zuva. Asi vamwe vakarima zviona namapfunde zvakatomera zvakutitazi nokuti inguva pfupipfupi kunywa kwandiri kufamba tumapfunde tutu twakutotumbuka, asi zuva ndoriri kunyanya zvaro. Uyezve mapfunde ndakaona sevajonga kandemiri kuti anosungirira chaizvo kunyaya dzemadraut, akasiyana nechibage. Ekuti wakatarisa mamirira akaita mapfunde akamera akauya neurongwa hweada achikasimba chaizvo muminda umo kunyange zuva rimi kurova chaizvo.
Chinhu chamungaona chingatambirwa here nevakawanda varimi kana vagari? Tichiona kuti vazhinji vaakurima anganzi muchirungu macash crop anokwanisa kuti vanga vachitengesa nekuwana mari nguva iyoyo.
Hungu varimi vanogona kuzvitambira nokuti vanhu maonero andiri kuita vajonga kanemene nderekuti yadzana mapfunde mashort season varieties anoita kuti akurumidze kuwanisa vanhu goho nokukurumidza. Mapfunde anopinda pakawanda wanda, anogona kutengeswa uko kune vanenge vachiitawo zvakadaro nezvakadaro. Handingazvibiri hangu nekuti handina kodzero yekuzvibira izvozvo, asi mapfunde anobikwa sadza kunzvimbo dzakafanana nana Mzarabani uku kunana Mbire kunonyanyopisa zvakanyanya. Uyezve takanyanyotoridza nyaya yekuti chibage chinotora mwaka wakati rebei zvasiyana chaizvo nana mapfunde. Mapfunde akangodyarwa mumashombo mairi matatu kupera kumashombo mana mashanu akutotumbu.
Aiwa, ndinotenda maita basa changamire.
Aiwa, tinotenda vajonga kandemiri.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naMambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central vari parunhare kwakare kuMashonaland Central neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Paramende yeHungary yakavhota zvine mutsindo kutambira chikumbiro cheSweden chekuve nhengo yeNATO. Kutambirwa kwechikumbiro ichi kwakabvisa chipingidzo chekupedzisira mukupinda kweSweden muNATO, iyo yakatsauka kubva mutsika nemagariro ayo yekuve isina divi rayakarerekera payakatanga kutsvaga kuve nhengo yeNATO zvichitevera kupinda nechisimba kwaVladimir Putin muUkraine muna 2022. Muvakidzani weSweden, Finland, akasiyawo chisungo chake chekusave nedivi raanorerekera munyaya dzechiuto akave nhengo yeNATO muna 2023. America inotambira kuvhota kweparamende yeHungary. Mugwaro ravo, chipangamazano munyaya dzekuchengetedzeka kwenyika muAmerica kana kuti National Security Advisor vaJake Sullivan, vakakurudzira hurumende yeHungary kuti isaine chibvumirano nekukasika. Vakati seFinland iyo ichangobva kupinda mubatanidzwa weNATO, Sweden inyika ine utongo hwejekerere hwakasimba, iine mauto ane unyanzvi anokoshesa muono wepasi rose. Vachitaura pamberi pemusangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muPoland, Radoslaw Sikorski, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Antony Blinken, vakatara musi wa26 kukadzi, zuva rakavhotwa neparamende yeHungary ichitambira kupinda kweSweden muNATO serinovimbisa budiriro. Vakati kupinda kweSweden mumubatanidzwa kunoratidza pachena kukundikana kweurongwa hweRussia hwekupinda kwaPutin nechisimba. Vakati NATO ine zvose kusimba nekukura nekupinda kwedzese Finland neSweden, vanhu vemuUkraine vakabatana kupfuura zvavaive kare nekubatana mukupikisa Russia nezvese zvaitwa naPutin kubva 2014, neEurope yaratidza kubatana kwakapfurikidza neUkraine nekukosha kwekukwanisa kudzivirira kurwiswa neRussia, kusanganisira mukati memakore maviri kukwanisa kuzvirumura kubva mukurarama nemhando dzemoto dzeRussia nekuchimbidza kusingatarisirwe. Vakati sezvinotarisirwa, basa ratiri kuita tese kuona kuti Ukraine inozvimirira yoga nemakumba ayo maviri mune zvechiuto, zvehupfumi uye zveutongo hwejekerere kwemakore akawanda achauya. Vakati tinoona nguva dzose kuti vaPutin vakwanisa kukonzera zvese zvavakati vari kuedza kudzivirira. Vakati chiitiko chezuva iri chaitwa nedare reparamende reHungary chinozviburitsa pachena. VaSullivan vakapika vachiti kuve neSweden senhengo yeNATO kuchaita kuti America neshamwari dzayo vachengetedzeke zvakanyanya. NATO ndiyo mubatanidzwa une simba rakanyanya mune zvekuchengetedzeka munhoroondo yepasi rose, uye yakakosha nhasi mukuona kuti vanhu vedu vakachengetedzeka sezvayaive makore makumi manomwe nemashana vadarika apo mubatanidzwa wedu wakaumbwa kubva mukuparadzwa nehondo yepiri yepasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo, chikwata chichanomirira Zimbabwe kumakundano eAll Africa Games chakaonekana neruzhinji rwenyika neZuro, apo chakaitirwa mabiko chisati chasimuka kuenda kuAccra kuGhana, uko chiri kutarisira kunokohwa mamenduro akawanda. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi neZuro Manheru chakaitirwa mabiko nehurumende chisati chasimuka nemusi wechitatu svondo rinouya. Vatambi nevararidzi vakaunganidzwa ava vanoita ivo makumi masere nevapfumbamwe. Makundano eAll Africa Games ari kutanga musi wechishanu, musi wa8 kurume, achipera musi wa30 kurume. Mutambi weChess Jemba Jemusi, uyo ari pachinhano chegumi nenhanhatu pasi rese, anoti ari kuona menduru yegoridhe chete chete maziso ake.
Semakore ese ndozikanwa ndizvema gold medal. Ndozoka negold medal.
Okowo mumhanyi wemijaho mipfupi Bradley Makuvire anoti haasi kuvimbisa zvakawandisa asi kufadza ruzhinji rweZimbabwe.
Kutarisira kuwanika mumens final 400 meter yedwa. Helping my fellow countrymen kumanya 4x400 meter.
Asi mutambi weragbi Carlos Matematema anoti ari kufara nekusarudzwa kumirira nyika achiti iye chinangwa chavo sechikwata imenduro yegoridhe chete. Zimbabwe iri kushandisa zvekare makundano eAll Africa Games aya kugadzirira makwikwi eOlympic Games ayo achaitirwa kuParis, France muna chikumi. Murairidzi wemutambo wejudo Simbarashe Mashaya anoti vatambi vake vari kugadzirisa zvakasimba vari kunze kwenyika. Vachitaura nezuro pamabiko ekuonekana nevatambi aya, gurukota rezvemitambo muzvare Kirsty Coventry vakati hurumende iri kubata zvachose kubva kumbatya dzemitambo kusvika pekugara. Makundano eAll Africa Games akamboitirwa muZimbabwe muna 1995 apo dzinhandare dzaive dzichiri dzakanaka, kwete iko zvino apo dzangoti ngondondo nekusabatwa zvakanaka. Makundano eAll Africa Games aya anoitwa mushure makore mana ega ega akapesera kuitwa muna Nyamavhuvhu 2019 kuRabat kuMorocco, akambosendekwa muna 2023 nekuchirwa kwekuparadzira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael.
Vatiunganira pane rinodare. Tichikumbirawo kuti mutibatsirewo kuisa maoko, maoko kuna vadare vese.
Yekambo Madzinza kubva kune muimbi watakaita naye hurukuro nezuro Nyamasvisva nechikwata chake chemaungira enharira. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vaive nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvaremo Blessing Ali avakapondwa muna 2022 vanoradzikwa kuchitungwiza mushure menguva ingada kusvika makore maviri vashaya. Chikwata cheZimbabwe chiri kunomirira nyika kumakundano eAll Africa Games choonekana neveruzhinji munyika chakananga kuAccra kuGhana, uko chiri kutarisira kunokohwa menduru dzakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamui naChris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.